Mangwana na kanaka vateereri, tunosangana zvakare mangwana na anhasi, uri musi wechipiri, gunyana 26, 2022. Makateerera kustudio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa nestudio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mumwe mubatanidzwa unomirira masangano evashandi vehurumende weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions unoti nhengo dzavo hadzisi kumhanyira kupinda mukurangwa mabasa sezvo uri kumboda kupamukana kunaurirano nehurumende. Rimwe sangano revarairidzi vari pakurangwa mabasa reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ rinoti kurangwa mabasa kuri kuitwa nevarairidzi hakusi kuzokanganisa kunyorwa kwebvunzo dzegrade 7 idzo dzakatanga nezuro. Paramende inokanzura tenda yekutenga makombiyuta mushure mekunge paita bowa-bowa nekukwira kwemitengo yaida kutengwa nayo makombiyuta aya. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vateereri, toda kuzivisai kuti tiri kuita dambudziko nemichina yedu, nekudaro tichange tichikupai nhau dzimwe nguva dzinenge dzisina interview kana hurukuro dzatinenge taita kusvika zvagadziriswa. Panguva iyo nhengo dzemamwe masangano evarairidzi ari pasi pemubatanidzwa weFederation of Zimbabwe Educators Union kana kuti FEZEU dzakapinda mukurangwa mabasa kubva nezuro dzichida kuti hurumende iwedzere mihoro yevashandi vehurumende. Mumwe mubatanidzwa wemasangano yevashandi vehurumende weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions unoti hausi kumhanyira kupinda mukurangwa mabasa sezvo uri kumboda kupa mukana kuhurukuro kana kuti nhaurirano nehurumende dzakatangwa chipiri chadarika. Sachigaro vemubatanidzwa uyu amai Cecilia Alexander vanoti vachambotevera mugwara renhaurirano vachiti kana mutemo unoti kana matanga nhaurirano chimbopedza ine zvadzo musati matora matanho ekurangwa mabasa. Vanoti vanotarisira kuti svondo rino hariperi hurumende isati yashevedzera mumwe musangano kuitira kuti vapedze hurukuro dzavakatanga svondo rapera apo hurumende yakazivisa kuti ichawedzera vashandi vayo mari dzavari kutambira dziri mumadhora ekuamerica nezvikamu 25 kubva muzana kana kuti 25%. Asi vashandi vehurumende vanonzi vakati vari kuda kuti mihoro yavo yavanopiwa iri mumadhora emunyika iwedzerwewo zvakare uye kuti mari dzekubatsirika dzinopiwa vashandi dzitariswe kuti dziri kuenderana here nemapoka anoshandira vashandi ava. Regai tinzwe kuti tinokwanisa here kuti tinge tichinzwa hurukuro yataita naamai Alexander. Tine urongwa vateereri tichakupai hurukuro yataita naamai Alexander kana michina yedu ichinge yagadziriswa. Rimwe sangano revarairidzi riri pasi peFederation of Zimbabwe Educators Union kana kuti FOZEU reProgressive Teachers Union of Zimbabwe iro rine nhengo dzakatanga kurangwa mabasa nezuro rinoti kurangwa mabasa kuri kuitwa nevarairidzi hakusi kuzokanganisa kunyorwa kwebvunzo dzegrade 7 idzo dzakatangawo nezuro. Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takawafira Joe vanoti kunyorwa kwebvunzo idzi kubva nezuro kwakatanga zvakanaka uye vanoti bvunzo dzegrade 7 hadzinetsi zvadzo kunyoresa vachiti dzinokwanisa kunyoreswa kana nevashandi vepazvikoro vanenge varipo nguva iyoyo kana varairidzi vachinge vachirangwa mabasa. Asi Dr. Joe vanoti kumberuko ndiko kungatozonetsa panenge pave kunyorwa bvunzo dzeform 4 nebvunzo dzeform 6 vachiti ibvunzo dzinenge dzichida kuti dzinge dzichitungamirwa nevarairidzi. Varairidzi vari pasi pemubatanidzwa weFederation of Zimbabwe Educators Union vakatanga kurangwa mabasa nezuro vachiti vanoda kuti hurumende ivawedzere mihoro yavo kunyange hazvo hurumende iri kuti yakatotanga kuvawedzera mihoro kutanga mwedzi uno. Vashandi vehurumende vanoti vari kuda kuti vadzoserwe pamari dzavaitambira muna gumiguru wa2018 apo vaitambira madhora ekuamerica anoita mazana mashanu nemakumi mana kana kuti $540. pari zvino vashandi vehurumende vari kupiwa mari dzekubatsirika dziri mari yekuAmerica. Vatereri, iye zvino tokupai hurukuru yataita na amai Alexander, vanovesa chigaro wesanganore Zimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions.
Hatisati tapedza musangano wekutanga, nokuti musangano watakaita iwoyo hatina kupedza, takangowirana kuti hangatimbomira ipapa, ndokubva vaenda kunombonunzwa kuti vakuru vavo vanoti kudii. Saka saizvozvi izvi, mutemo wekunegosheta unenge uchiti, kana matotanga kunegosheta, matotanga kunegosheta. Saka isu chitasiro chedu sezikopsi ndechekuti tanga tichiti kana government yazoya nemhinduro yakazara tozodzokera kune mafederations edu vozotiudza kuti tofamba sei.
Tiri kunzwa kuti rimwe sangano riri pasi pemubatanidzwa wenyu weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions weFOZEU wakatozivisa kuti vakurangwa mabasa kutanga nezuro. Munoti nedanho iroro?
Vakande miri tichiri takabatana tinoshanda tose, asi zvinoitika ndezvekuti federation imwe neimwe ine maunions ainenge ichinge inawo vana vayo. Saka handizivi kuti maunions efozeu vakaramba vachingoti aiwa nyangwe patatanga nhaurirano iyi nyaya yaane nguva isina kugadziriswa. Saka zvitibatsire, isusu taakuenda chete kustrike. Izvozvezvo takazvinzwa tichizviona manewspaper, asi secretary general wedu weZikopstu akanyorera mafederations ese achidai tamborega tamboona kuti manegotiations akamira sei. Asi mutsamba imomo zvakare akati kana pane federation inenge yaona kuti yanonokerwa zvayo, hatipo pakukurambidza kuita zvamunoda oro zvamunenge maona ndo zvakakodzera. Saka tinongotiwo maybe FOZEU yaona izvozvo zvakakodzera.
Saka mune tarisiro here kuti pachaitwa musangano iwoyo wamakasiyira panzira svondo rapera nehurumende nechimbi chimbi?
Ichokwadi vakandemiri kuti musangano uchaitwa, asi chimwe chinotozonyanya kushungurudza ndechekuti isusu tinenge tichiti kana tasiya musangano panzira tinenge tichitarisa kuti vehurumendewo vanokurumidza kunobvunza zvatinenge tatiendai munonzwisisa mugodzoka kwatiri tigotaurirana. Asi pari zvino nhasi imandi hapana zvandatindanzwa nezvemusangano, asi isusu hatisi kutarisira kuti Friday inosvika musangano iwo usati waitwa. Friday kunotova kure, ndakungotaura kuti hatifungi kuti tinosvika. Isusu chitarisiro chedu ndechekuti kana mangwana chai ngatisanganei tizive kuti takamira papi, tikwanise kudzokera kune mafederations edu tinovaudza zvinezenge zvabuda kuti vachiongorora pamwe chete vachiona kuti vanofamba sei.
Vanga varisa chigaro vemubatanidzwa wemasangano anomirira vashandi vehurumende weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions, amai Cecilia Alexander, vari parunare muHarare neStudio 7. Iye zvino tokupai hurukuro yataita nemutungamiri wesangano rePTUZ, Dr. Takwafira Zhou, pamusoro pekutsanangura yavari kupai kuti kurangwa mabasa kuri kuita varayiridzi hakusi kuzokanganisa kunyorwa kwebvunzo dzeGrade 7.
Ndina chibvunzo, hapana chakanyanyisa kurema. Dzinenge dzakanyorwa zvakanaka kubva nezuro uyezve muzvikoro. MaGrade 7 haanyatsokunetsa kuivhijileta nokuti vanhu pazvikoro izvi maadministration inokwanisa kunge ichiivhijileta zvamamishini dzakadaro. Asi kuri kuendewa mberi uku kana pakashaya chinenge chazomuka patinozoenda kunovhijita panozonyora olevo, ndo pandinoona sekuti pangaita dambudziko guru. Saka tinongokurudzira hurumende kuti dai yagadzirisa zvichemo zvavarayiridzi, varayiridziwo tinokurudzira kubatana kwavarayiridzi nokuenda mberi kupresenta zvichemo kuhurumende, ndokuti kuda varayiridzi vanzwike zvakanaka, nokuti panoita sekuti hapana tsungawirirano pakuti tenda mberi tichiita sei, asi zvakaomera varayiridzi muzvikoro.
Asi pane urongo here wakaitwa nemasangano evarairidzi wekuti panenge pakurangwa varairidzi mabasa vasakanganisa kunyorwa kobvunzo uko.
Asi zvichikoso varairidzi chokukanganisa bvunzo dzevana. Varairidzi chavanoda zvikuru sei kuona vana vavo vachinyora bvunzo vachibudirira murairidzi anofara zvikuru kwazvo. Kana nguva yaakapedza achitisa vana akazoona vana ivo vazonyora bvunzo vachibudirira. Chikurukuru kungoda kurangaridza hurumende kuti apa achida kuti paite musangano wechimbichimbi kuti tigadzirise zvinhu vana vakawanda vasati vanyora bvunzo kuti vasarasikirwa nenguva yekunyora bvunzo mune zvakanaka.
Pane vamwewo vari kuti masangano ari pasi pemubatanidzwa wefozeu akasika kumedza kutsenga kuchada nekuti hurumende svondo rapera yakanga ichangoparura nhaurirano nemasangano anomirira vashandi vayo imi mabva mapinda mukurangwa mabasa. Munoti
hakusataura chokwadi. Chikurukuru tine nguva inenge iriko yakareba zvikuru kwazvo. Kotoro rokupedzisira risati rasvika takapedza hurudzo yese pasina kana musangano umwe chete masangano avarairidzi achitaura naemployer kuti dai takurumidza kuti titaurirane nokuti tedzitemu ikotoro rokuti tipriperei vana pomazama mechinu. Chandinongotoona ndechekuti vanonyanya kutokanganisa ndo vari muhurumende vari naministry of education vari mukabhineti nevatungamiriri venyika vamwe nokuti havatirimuti kana tichitaura nyaya yavarairidzi yekuti ivo vanenge vakaonezvo vaona varairidzi sevanhu vane mhuri vanodawo kuti mhuri dzavo ivine vana vavo vakwanisa kunge vachinyorawo mazama nechinhu vabhadhara mafii nekuti vari kutodzingawo kuzvikoro.
Saka nhasi zuva rechipiri muri kutarisira here kuti pane chinoshanduka pakurangwa mabasa kwevarairidzi?
Isu tinofunga kuti varairidzi vese panofanira kuti paite muonera pamwe pakute nechisungo chimwe chete chekuti varairidzi vataure nenzwi rimwe chete ndewokuti hurumende itirimuke. Tinofunga kuti manegotiation emasangano avarairidzi pamwe chete navarairidzi muzvikoro zvibudise chinhu chimwe chete kuti hurumende kudai ngatirimuka varairidzi vachitaura chinhu chimwe chete. Uyezve tinoda kuti ivo vanenge vachifunga kuti kune manegotiation kana iyo hurumende ichi kune manegotiation akurumidze kuprodusa maresults kuti varairidzi vakwanise kuinvigileta vachiona vana vachinyora mune zvakanaka. Isu hatifari kana hurumende ita sokuti haitirimuki nokutambura kurimo muvarairidzi kunoonekwa nemunhu weya. Nokuti izvi ndikatarisa vashandi vehurumende chaivo mari yomurairidzi ndo iri pasi pasi zvokuti varairidzi vakukundwa kutambisa mari nemajenerari yenzi anenge ari pachikoro zvavo. Tinoona sokuti uku kuzvibva kwebasa ravarairidzi.
Vanga vari mutungamiri wePTUZ vatakavafira zhou vari parunare kumasvingo neStudio 7. Paramende nemusi wechina svondo rapera yakazokanzura tenda yayakanga yapa kumakambani maviri anoti Blinert Investments neMedia and Computers and Hardware zvichitevera mutauro wakanga wasimuka mushure mekunge zvazivikanwa neveruzhinji kuti makambani maviri aya ainge achadya paramende mitengo iri pamusorosoro zvakanyanyisa zvakaita kuti bazi rezvemari rizopindira richimisa dhiri iri. Vakawanda vakanongedza uori mushure mekunge zvabuda pachena kuti laptop imwe chete yainge ichitengeswa nemari yaidarika zviuru zvipfumbamwe zvemadhora ekuamerica kana kuti kudarika $9,000 kuchitiwo kombiuta imwe chete ichitengeswa nemari yaidarika madhora zviuru zvitatu zvemadhora ekuamerica kana kuti $3,000. Kunyange hazvo mutauriri weparamende vajacob mudenda vachiti paramende yakabata yoga uoruhu veruzhinji vanochema kuti chiitiko ichi chakaratidza kudzika kwaita midzi yeuori mumapazi ehurumende kusanganisira neparamende. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora zvematongerwo enyika varuben mbofana.
Izvi zvinoita kukatyamadza uyezve nekutonyadzisa ndekuti ngatirangarirei kuti tender process kana kuti gwaro rinoteedzerwa kuti munhu azonzi uyu ndiawana tenda kana kuti ndiahwina tenda zvinenge zvagarwa pasi zvaongororwa kana mitengo yacho kuti yakamira sei zvinhu zvacho kana kuri kunzi yanga iri tenda yekuti kutengeserwa zvinhu kambani yacho yakamira sei ndoto ziva kuti muno munyika inotobvo ferefetwa ferefetwa nevanosora kuti ioneko kuti kambani iyo yakamira sei iwaniko kuti kana mari dzayo dzakamira sei inozvikwanisa here tenda yacho vanokwanisa here mari dzacho anadzo here saka zvakawanda zvinotariswa kana munhu asati apiwa tenda kana kambani isati apiwa tenda zvino kana tatobvosvika padanho rekuti tenda yakatobvotanga yatopiwa kambani iyi yakatobvunge yabvumidzwa kuti ehe tinobvuma kuti titenge malaptop kubva kwamuri nemari dzekupenga dzakadaro idzodzo dzemathousands and thousands of dollars yekuti laptop kupi pano pasi rese inowanikwa nemari yakadaro
saka chii chinorakidza kuti panga paitwa zveuori apa vaambofana
chinotirakidza apa ndechekuti kuzomhanya mhanya kwakaitwa neparamende kunyara kuti zvafumurwa ini handifungi kuti ndekekutanga handidi hangu kutaura zvinhu zvandisina umboo asi sekutaura kwandaita kuti matanho anenge apfurwa kuti kambani ipiwe tenda anofanira kuya akanyatsoongororwa ari very tsara muchirungu asi kuona kuti zvakatoitika kuti kambani yakatohwina tenda yacho nemalaptop nemakombiyuta anodhura kudaro handifungi kuti ngekekutanga chatongoita zvino ndechekuti zvakafumurwa zvakaburitswa pachena paramendi yakamhanya mhanya kuti hano takakansela tadii pasina kana tsamba imwe chete yabhonyorwa kune kambani yacho tsamba yatakuona nezuro apa kuti ndoo yaakunyorwa izvino kuti tenda yakanselewa saka pakataura paramendi kuti takanzera tenda vaizvitaura vakamira paiyo tsamba yacho isati yatombonyorwa kureva kuti zvavakataura vakazvitaura tsamba isati yanyorwa vakataura zviya zvekuvhunduka hapana changa chakanzwa apa zvimwe zvese zvakatozoya shure zvaakutoiswa nematsamba vakumhanya mhanya ava vatoona kuti vafumurwa
zvinosiya papi chiremera changa chiine paramende izvi zvisati zvaitika izvi
izvi zvaakutosiya chiremera cheparamendi yedu tisina kumira zvakanaka ndekuti ndoo imba yatinoti ndokunoitwa mitemo yenyika ndokwatinoona kana mitemo itiswa yekuti zvakati zvakati kana zveuori hazvitendegwi zveuori zvakaipa zvinosungisa imhosva mitemo iyoyo yekuti zvizonzi uori hwakaipa inenge yaitwa neparamende zvino kana yave iyo paramende yacho yatakutoona iriyo iri kuita number one kutotungamira kutoita head boy wecorruption zvinenge zvaakutyisa
vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vatendai Ruben Mbofana vari parunare ukadoma nestudio 7 tombotarisa misoro yenhau bepanhau redaily news rine musoro wenhau unoti zesa yakadzika urongwa hwekudzima-dzima magetsi mushure mekusangana nematambudziko makukutu kumagwenya emagetsi ekariba nehwange newswork ine musoro wenhau unoti kusungwa kwemumwe wevari pedyo nemutungamiri wenyika vaemarson munangagwa mike chimombe nemhosva yekubira mumwe muzvinabhizimusi mari inoita $16,900 kungareva here kuti vamunangagwa vave kugadzirisa nyaya yevanhu vanoita zveuori vakavapoteredza iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika Japan iri kuita rufu rwemhando yepamusoro nhasi rwekuviga vaimbove mutungamiri wehurumende vashinzo abe mumwe wevatungamiri vejapan vakashandura zvinhu gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muhaiti rakakurudzira un security council nemuvhuro kuti itemere zvirango zvikwata zviri kukonzera mhirizhonga nekusagadzikana munyika iyi mvura ine dutu mupengo iri kunzi Hurricane Ian inonzi iri kuramba ichisimba zvaita kuti ipinzwe mucategory 2 apo yananga kudunhu reFlorida muAmerica zvekuti inogona kutanga kurova dunhu iri kana nhasi chaiye izvi zvaita kuti paitwe urongwa hwekubvisa vanhu munzvimbo dzavagere nekukasika mvura iyi haisi kuperera mudunhu reFlorida chete asi kuti mamwe matunhu akaita seGeorgia ari kunzi anogonawo kusangana nayo. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, tabata chizvarwa cheZimbabwe vashongedzai maoko matanda vari muAtlanta mudunhu reGeorgia kuti tinzwewo mamiriro akaita zvinhu mudunhu mavo.
Kunyanza neFlorida kuti inozoti paradza. Saka pare zvino hapana kukadzika kana kushupikana nezviri kuuya. Tiri kukarira kuti panosvika panodonha ichisvika ichimhara muFlorida inodzikira uturu hwacho. Painozosvika kuAtlanta inenge yadzikira chaizvo, saka inenge yangofanana nemadutu emazuva ese anomboya kunoku.
Asi pati pavo here nezviratidzo zvekuti kungangouya dutu mupengo irori Hurricane Ian?
Pari zvino hapana chatichaitika. Isu takaudzwa newari muno muGeorgia kuti pamwe musi wechina kana chishanu ndipo pachasvika Hurricane Ian. Ende kazhinji painosvika kana ri 85 miles per hour uchibva kunyanza kana yasvika panyika inenge ya probably half speed yacho, maybe 45 miles an hour or so. Kana kuGeorgia inenge ya too less than that. Saka tiri kutarira kuti zvinoitika zvakadaro.
Pane urongwa here kana gadziriro iri kuitwa mudunhu menyu muGeorgia imomo nehurumende yekugadzirira kudzivirira vagari kubva munjodzi yeHurricane Ian?
Pane zvino hapana urongwa hwati waitwa nehurumende yekuGeorgia, nekuti hurumende haisiri kukarira kuti mvura nedutu riri kubva kunyanza, zvekuti hurumende yemuno muGeorgia kana even yekuFlorida kuti pane zvaro kugadzirira here. Saka zvinotaura kuti Hurricane iyo haina simba kufanana nedzimwe dzakadziripo makare kare. Saka pane zvino upenyu ngori semazuva ese, vanogara zvavo vachindoenda kumabasa vachishanda and so forth. Tichaona kuti musi wechitatu zvinenge zvakamira sei, asi kazhinji semataurira vangu kana iyo yasvika panyika yedu yarova pasi inodzikira, uturi hwacho unenge usina kushata senge iri panyanza.
Pane nguva here yakatarwa yekuti tomboti yazokwanisa kunge ichisvika mudunhu menyu ingasvika riini?
Isu patotasa yedu zvinhu zvingoripo patikuona kuti tukarira kuti musi wechina kana kuti chishanu ndipo inosvika, and zviri kupangidza kuti inongosvika inongonaya kumazuva mairi china nachishanu kana kuti chishanu ndemugobera ibva yaenda.
Vanga vari chizvarwa cheZimbabwe chiri muno muAmerica vashongedzai maoko matanda vari parunhare kuAtlanta mudunhu reGeorgia neStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Kanaka paStudio 7 ini yangu ndoda kungotaura kumashure kwatakabva kuti hurumende yaSmith yanga iri nane, nekuti hurumende yaSmith hapana madiaspora akamboenda kuzvikwenyika anosvika 5 million. Hurumende yaSmith yanga ine mari yayo, hurumende yaSmith yanga ine mabasa. Saka ndioni kuti hurumende yaSmith yanga ine udzvanyiri. Inodzvanyira ndeyamunangagwa, nekuti opposition haitenderi kuita musangano. Vanhu vari kusungirwa mhosva dzavasina kupara.
Mangwanana akanaka, mangwanana akanaka Studio 7, vanotipa chirongwa chinodzika chinonakidza muupenyu hwedu. Ndoti zvako kuna mai nzenzao ipropaganda yekuda kuti nyepera isikashanda. How many years dzakapedza vanga vasikaoneri kuti hai izvatiri kushanda muno muturi kujiwa kunze kwenyu pane makore mangani tisade kuite zvinhu zvekuti kuti ngatei kwakuchiziya maningi nyaya maelection ari kudu kuuya ngezvekunyepa sezvekutaurwa apo muchizoona nhasi uno kuti zvevari kushanda munyika hazvina mabenefit evanofanira kuti vaonewo mukati mwazvo makore mangani vanga vari kuri vasikazvioni zvisiri hatisi kude zvekuda kuti tivhara zvinhu zvisingashandi kunyepa nyika dzekunzi ngatei kuziya mani hapana zviri kwapo kuti vhara ipropaganda iyi hatichatombozviteereri kana kunyepera vanhu ivari tu vega namunangagwawo ndiwo avo vanoziva zvavanoita marikira avo emari kuda kuti mari vairi vaone kuidya munyika uro uchange kuwanda kunyepa pane vatinyepere propaganda isingashandi hatimbozviteereri bairo kuhambe kuende kunyinze kwenyika uda kurya mari dzenyika
mukasiye pastudio 7 apo mamukasiyei ndari ndikuodza vangu vamunangagwa chero mukafamba mukazodzoka kuno kuzimbabwe mukati aiwa ndakanovataurira kuti masankisheni ngava mabvise masankisheni haabviswi vamunangagwa kungopedzawo henyu nguva plus ine musina kazvekutaura sezvo hamuna chamuri kugona muzimbabwe mungada kutanga kutaura kuti ndiri kuda kupa vana dzidzo yemhando yepamusoro ino musati makwanisa kana kunigira kubhadhara maticha acho zvinoita izvozvo tangai magona kubhadhara maticha 540 yaari kuda muzotanga kutaura kuti vanhu vanodzidza mahara muti muda kudzidzisa vanhu mahara ii muchitoda kuba muchikokwidza mari zvisingawestiri dai vanhu vese vava makangoti ngavanyore zvimuseki magrade 7 nemafomu 4 fomu 5 nefomu 6 vozobhadharawo zvavo asi ava vadiki ava fomu 4 negrade 7 vakangonyora mahara kwetotaura kuti haida kudzidzisa vana chikoro mahara moda kudzidzisa musati maita zvo kungoba chete chete apa kubva hamhundi zvenyu hamai manje ngakutarisai muchabva zvenyu komati madiki muchabva zvenyu mese nanachiwengaiwa muchabva
muri sei mhuri yezimbabwe muri seiko tiri kuno kujoni tiri kuno kujoni kufree state aiwa tiri kudya zvetaite tiri kudya zvokuti haa kutokangamwa kumusha chaiko hamero tichauya here kunotigere zvakanaka chaizvo hapana zviri kumbonetsa hatigere zvakanaka kuno kujoni hatina zvinombotitambudza musha hatiuiko tinotogara kuno mpaka zvakanaka
tongodohwa muchinzi dii makatiwedzera 6 months vachamisa ikoko tongorozvitaurai ipapo pazbc mhuri yezimbabwe yakateerera madii kungotowedzera ari mazana makumi vana samambototeere tiri kufamba zvakanaka because hapana chidambudziko kuno kunonakidza kugara hatingadzofu kwatakakurira tinokuziva nhamo yacho inoruma senda
kwazuwai ana mukomata ndonoka wande nevamwe vese munotibatsira kutipakurira chirongwa chestudio 7 tinokutendai chaizvo tinotidzidzisa nekutionesa zvinoitika munyika mwedu muzimbabwe inini nyaya yangu yanga iri panavo gurukota rezvemaindastiri vari kuamerica navamunangagwa avo vari kuti izvo vari kuda mainvestors anotibatsira nezvemichini dzokuti izvo tione kugadzira nyika yedu mune zvokurima ko nezuro pawanga vachimboti izvo nyika inovakwa nevene vayo zvavakunzezve vakudei kunze kwenyika ndo zvinongoratidzawo kuti vamunangagwa vakadzungaira havazivi zvavanoita nezuro pano vaiti nyika inovakwa nevene vayo nhasi uno vakuenda zvondotsvaga zvemainvestor kunze kwenyika zvinobatana papo izvozvo vanotarisira vanofunga kuti vanhu vavanotaurira ivo vana vane pfungwa here uye havazwi here zvavanenge vachitaura kwavanenge vari kunyika kwavo ndo zvinoratidza kuti hakuna kwatakatarisa baba vedu vamunangagwavo kana vasingazivi zvavanoita ngavagare pasi nedzimwe dzenguva dzavanobhotomoka vachitaura vanenge vachitozvikanganisira mune ramangwani ravo pavanenge vachida kuzofambira nyaya dzavo dzakaita sedzavari kufambira idzovo ndatenda hangu
idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi mumwe mubatanidzwa unomirira masangano evashandi wezimbabwe confederation of public sector trade unions unoti nhengo dzavo hadzisi kumhanyira kupinda mukurangwa mabasa sezvo uri kumboda kupa mukana kuhurukuro nehurumende sangano reptuz rinoti kurangwa mabasa kuri kuitwa nevarayiridzi hakusi kuzokanganisa kunyorwa kwebvunzo dzegrade 7 dzakatanga nezuro tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro ndini wenyu jonga kandemiiri ndiri muwashington dc ndekusiyamina chris gande